vanotengesera mumugwagwa varwisawo mapurisa vachatema nematombo. Mapurisa ekanzuru neZimbabwe Republic Police ange achitenderera neguta achisunga nekutora zvinhu zvevanotengesa mumigwagwa kubva mangwanani, izvo zvazotsamwisa vazhinji vatanga kurwisa mapurisa panguva dzekuma12 masikati. Zvitoro zvakawanda nemabhanga mumigwagwa yakaita saFirst, Jason Moyo, George Silundi kana Angwa zvavhara apo mapurisa ange ave kurwisana nevanotengesa mumigwagwa. Veruzhinji vakurira mapurisa ayo apinda mumarori avo akatiza ndokuzodzoka chinguvane ave nezvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzine mvura inovava. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga azokokwa kuzopedza mvonga mupopoto yange yave muguta. Meya veHarare vaHerbert Gomba vaudza vatori venhau kuti kanzuro haisi kurwisana nevanotengesa mumigwagwa uye iri kutaurira navo kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa kuti vatengesere.
Kanzuro inoyi haisi kupa kurwisana nemunhu, angava vhenda, angava ani, angava imimi, iripo pakutaurirana nekuti kuronga kurangana. Hakuna mumwe chete anganzi ndiye anganzi angakwanise kunge achiita chinhu. Musha kuronga muri pamwe chete, mavhenda, imimi nevemwe vese vagari vemuno muHarare. Saka tinovhura nzeve kuti umwe neumwe anokwanisa kutaura nesu uye atitaure.
Asi vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuona kuti vanotengesa mumigwagwa vaenda kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Vati mangwana chaiwo vachaita musangano nevanhu ava kuti vazive nyaya iyi. Munyori mutsva weguta reHarare vaHosia Chisango avo vawana basa iri nhasi vatiwo vanhu vari kutengesera panzvimbo dzisingaite uye kubvira pavakatanga chirongwa chekubvisa vanhu mumigwagwa guta rachena. Vati chirongwa ichi chicharamba chichienderera mberi kudzamara dambudziko rekorera rapera muguta.
Parizvino takatotanga kutiite mabasa ekugadzirisa guta reHarare takatarisa nechirwere chekorera. Pazvikaitika takamhanya tikaudza hurumende nevamwe vese vanotibatsira munguva zhinji, managamendo organization, havana kunonoka kuuya kuti vatipe rubatsiro. Kutaura kwatiri kuita kuno, hurumende yakatoisa imwe mari parutivi yatatotanga kushandisa zvikuru kuti tibvise marara ari mumisha tigadzisewo zvemota dzedu dzinotakura marara.
Vaviri ava vatiwo zvichitevera kubuda kwekorera muguta pamwe nezvakaitwa nehurumende kuti yave state of emergency, zvimwe zviri kuitwa muguta zviri kuitwa nehurumende uye vati ivo havazive kuti zvinhu zviri kutorerwa vanhu zviri kuendeswa kupi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo nhatu dzakuvara munyonganyonga yanhasi. Vawadzai vatiwo vashamisika zvikuru nokuita kwemapurisa sezvo paine musangano wavachaita mangwana nekanzuru navese vane chekuita nenyaya iyi. Vawadzai vaudza Studio 7 kuti vakaudza hurumende kuti nyaya yekubvisa vanhu mumigwagwa nechimbi chimbi haiite uye kuti zvakakosha kuti vanhu vagare pasi voita nhaurirano nechinangwa chekuti munhu wese akwanise kuita basa rake akasununguka. Hurumende yakamisa mabasa ekutengesa mumigwagwa mumadhorobha ese munyika senzira yekudzivirira chirwere chekorera icho chinokonzerwa netsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.